shendo. Ndiwere wakunfunza unodei ndiwere wandaishedza maibe ndiwere ausisina kana ke ndiwere wakaendesa manake hanzina sanda pamwe wanga usingade zvimwe ndini ndanga nsisafunge ndiwere wanpemesa bute ndiwere auchade kuti chute kudhara pataichema nemucholo kare kare ndaitokwidza makomo pandakazona kuti zvine pamuromo zverudo zvinotoda vanogona kudhara pataichema nemucholo heartbreak yakambonikwidza makomo but ndakazona zvine pamuromo zverudo zvinotoda vanogona murudo waindiita zuze zvakawanda waingotindisa bvunze ndaive tese munamoka kumadhumbe ya pataichera nemakurwe ezvikutsimba mwoyo wangu wautsima zvoda kuchinga kune denga rinopwinya ndoringa kumusoro kuna ishe vanogona zvekukupa rudo ndizvo zvandaikona asi zvandakupa ndizvo zvawaikova ndatongomirira jesu pavachatsoka pamwe uchandifungawo kana ndazofa pawaishayawo wani ndaitombopa ndanga nsingashayikwe ndaimeka shuwa kuti nyemba dzibve wangu ndakusuwa ndoda ngoma uri nzwe pawaichema kurwara nekusuwa ndanga nsingashayike ndaimeka shuwa kuti nyemba dzibve wangu ndakusuwa ndoda ngoma uri nzwe ndaisada mwoyo wangu baiwe perera ndandaperera ndikati toenda straight tukantenera kuchemera ndakatokuchemera rudo ibofu ndaifanira kufembera ndiwe here wakumbvunza unodei ndiwe here wandaishedza my band ndiwe here hausisina kana ke ndiwe here wakaendesa manake kudhara pataichema nemucholo kare kare ndaitokwidza makomo pandakazona kuti zvine pamuromo zverudo zvinotoda vanogona kudhara pataichema nemucholo heartbreak yakambonikwidza makomo but ndakazona zvine pamuromo zverudo zvinotoda vanogona.